It's
Chica,
baby.
One mundo.
It's
Chica, baby. Amai vatawurira navatete vakatokumirira vada kuona iya katora moyo wangu paninenge ndinewe ana inofadzwa ndewe ikakushaiwa ndirare andifare asi
Voy a ir a brinquera.